chidzidzo chanhasi chinobva mumavambo etsamba yaJohani yekutanga. Nguva yose yatinopedza rimwe bhuku kana imwe tsamba, tichipinda mune rimwe bhuku kana mune imwe tsamba, inguva yandinokoshesa zvikuru uye inguva yandinofara zvikuru. Inguva yandinotenda Mwari kuti vatibvisa pane chimwe chikamu vaakutitangisa chimwe chikamu. Hazvizi nyore kutanga rimwe bhuku mofamba naro Mwari vachitaura nemi, chitsauko chimwe nechimwe, ndima imwe neimwe, zvichiuya kwauri nenzira inenge ichinakidza, kana kuti nenzira inenge isingafine, kana kuti nenzira inenge isingakutadzise kudzidza. Nokuti shoko ukagara uchirinzwa mazuva ese richitaurwa nenzira imwe cheteyo, zvinogona kukusvitsa panguva kana pamamiriro ezvinhu ekuti rinojairirika munzeve dzako, zvekuti zvaakukufinha hauchafariri kugara uchizvinzwa, hauchafariri kugara uchiteerera nekuda kwekuti wasvika pakufinwa. Saka kwandiri ndinonzwa kufara zvikuru kana tichitangisa bhuku rimwe nerimwe, tichisvika kwarinoperera tiri pamwe chete, tichiramba tichiteerera, tichiramba tichifadzwa neshoko raMwari. Nguva yose yakapfuura itanga tichitarisa bhuku ramuprofita Jona, bhuku randinofunga kuti inini vanhu vazhinji havazvipe nguva yekubatsirwa naro, havazvipe nguva yekuwana pfuma iri mubhuku iroro, havazvipe nguva yekuwana dzidziso huru iri mubhuku iroro, nekuti ibhuku rine zvidzidzo zvakanyanyisa kukura uye rine zvidzidzo zvakawanda, rine zvidzidzo zvinokomborera, rine zvidzidzo zvinosimudzira, rine zvidzidzo zvinosimbisa pakutenda, rine zvidzidzo zvinokuita kuti uzvitarise weiwewe upenyu hwako, uchizvipima uchiona kuti uri papi mukutenda kwako nomukufamba kwaunoita naMwari wako. Bhuku ramuprofita Jona ndakataura ini kuti ibhuku rakasiyana nemamwe mabhuku echiprofita. Haringafananidzwi nebhuku ramuprofita Isaya, kana bhuku ramuprofita Ezekieri, kana bhuku ramuprofita Jeremia, kana bhuku ramuprofita Hozia, kana bhuku ramuprofita Danieri, kana bhuku ramuprofita Maraki, kana vamwe vaprofita vapi nevapi vatinotarisa mutestamende yekare. Rakasiyana pakuti harinyatsotipi zviprofita zviya zvinoti shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti zvakati zvakati zvakati, saka iwe ndaunotaura zvakati zvakati zvakati. Bhuku ramuprofita Jona unogona kutoritora sebhuku risina chiprofita, unogona kutoritora sebhuku risina zvekuprofita, asi unogona kuritorawo sechiprofita iro pachezvaro uchitarisa nyaya irimo. Nyaya huru iri mubhuku ramuprofita Jona ndeyekutumwa kwakaitwa muprofita Jona naMwari. Vakanzi, shaMwari, enda kuNinivha unoparidzira vanhu ivavo, nokuti kutadza kwavo kwasvika kwandiri, zvivi zvavo zvasvika kwandiri, vari kunyanyisa kurasika kwacho. Handizivi kuti vanga vakurasikira papi, asi vanga vanyanyisa kurasika mumaziso aMwari. Ndobva Mwari asarudza muranda wake Jona kuti aende kunovaparidzira. Jona kunze kwekuti aende kunoita zvaakanga atumwa naMwari, takadzidza isu mubhuku iri kuti Jona akasarudza kuenda kuTashishi kunze kwekuti aende kuNinivha. Jona akatiza kwaakanga anzi aende naMwari, achienda kwake kwemusoro wake. Jona akaenda kuTashishi kunze kwekuenda kuNinivha. Tinooneswa isusu kuti Jona aenda kuTashishi ari munzira, ari muchikepe. Hanzi wakatoita kutenga tikiti chairo kuti aende kuTashishi. achitiza urongo hwaMwari, achitiza kuda kwaMwari, achitiza zvinangwa zvaMwari, achitiza kutuma kwaMwari, achitiza basa raakanga apuwa naMwari. Hanzi Mwari havana kumuregera, havana kungoti harina musoro iri regai ndisiye rakadaro nditsvage mumwe. Aiwa, Mwari vakati uchazviona. Hanzi kwakauya mhepo huru ndokubva yatanga kuzungunusa chikepe. Kusvikira vanhu vari muchikepe vakatanga kutora zvinhu zvavakanga vainazvo vachizvikanda mumvura kuitira kuti chikepe chisanyure chisaremerwe zvakanyanya. Tinoverenga mubhuku ramuprofita Jona kuti kunyange pavakadaro dutu rakaramba riripo chikepe chichingoda kunyura kusvikira vanhu vazoti ko zvinhu izvi zviri kumbokonzerwa nei. Ndobva vatanga kuchema kuna ana Mwari wavo kuzvimwari zvavo zvavainamata. Vachiita izvozvo vakatarisa-tarisa, vakaona imwe shasha inonzi Jona yakanga isipo. Hanzi akanga adzika nechekuzasi kwechikepe, ndobva opfodora zvake hope ari ikoko, akarara, achitorota zvake ari pasi pechikepe. Vanhu ava vaona kuti imwe shasha haisi kuonekwa. Hanzi vakaenda vakamutsvaga, vakamuwana. Vakati kweiwo unovata sei, isusu tiri panguva yakadai. Unorara sei, isusu tiri padambudziko rakakura zvakadai. Unorara sei, isu tichinetseka, tichida kunyura, tichida kuparara. Hanzi ndobva vamuti chema kuna Mwari wako, namatawo kuna Mwari wako. Isu tese tiri kunamata kuna ana Mwari wedu. Iwewe namatawo kuna Mwari wako. Pamwe mumwe wedu anganzwikwe tikaitirwa nyasha. Hanzi vachidaro ndobva mwauya nezano. Zvikanzi ngatikandei mujenya tione kuti ari kukonzera zvinhu izvi ndiani. Ndokubva vakanda mujenya, mujenya ndobva wawira pana muprofita Jona. Chinzwa zveiwi, dzabatwa nemujenya. Ndobva abva azobvuma ndokureurura zvikanzi, hama dzangu, ndakange ndatumwa naMwari kuti ndiende kuNiniva. Zvino ini ndobva ndatiza ndokuenda kuTashishi. Ndosaka ndabatana nemi kuti ndiende kuTashishi. Hama dzanguka, ndikandirei mumvura nekuti zvinhu izvi zvandiomera. Ndapinda panguva isina kunaka. Zvinhu hazvisina kundimirira zvakanaka. Saka chingondikandirai zvangu mumvura, ndife zvangu, ndiparare. Pane kuti ndikonzere kurasikirwa noupenyu kwenyu. Ari munguva iyoyo Jona, vanhu ava havana kumboita zvokutamba nokuti zvinhu zvakanga zvaipa. Vakamutora ndobva vamukandira mumvura. Jona akafunga kuti zvapera. Asi zvakanga zvisina kupera nokuti Mwari vakanga vasati vapedza naJona. Shoko raMwari rinoonesa kuti kune hove huru yakanga yagadzirirwa naMwari kuti iuye kuzotora Jona. Saka hove huru iyoyo paakangokandwa yakamedza Jona. Yamumedza ndokubva apinda mudumbu rehove. Mazuva matatu neusiku hutatu arimo. Ari mudumbu rehove imomo kudaro, hanzo wakanamata kuna Mwari. Akachema kuna Mwari. Akakumbira nyasha dzaMwari. Ndokubva hove huru yaenda ndokunomurutsira kuNiniva. Asvika kuNiniva akabuda akapinda zvokudaidza vanhu kuti vaungane aparidza zvina kumunetsa nekuti anga aine twuhura twehove musoro nezvimwe zvakangodaro daro semunhu akanga abuda mudumbu rehove. Ndofunga mazino anga akatsvuka zvese, hameno hameno zvaanga akangoita aita kunge chigoritoto chaicho. Saka vanhu vakada kuona kuti komunhu akadai uyu chiko vachiungana achiparidza. Nepapfupi Jona akaparidza, vanhu vakasvika pakutendeuka. Guta rose rikatendeuka rikasvika pakuziva Mwari. Ndonyaya huru iri mubhuku ramuprofita Jona. Vakatendeuka vakasvika pakuziva Mwari. Vakachema vanzwa chivi changa chiri mukati moupenyu hwavo. Vakati hatipereri ipapo. tinoda kuenderera mberi, tinoda kufambira mberi tisvike pakuziva nokutsvaka Mwari nokutendeuka kubva pachivi chedu, kuitira kuti tiwane nyasha dzinobva kuna Mwari. Muteereri, bhuku iri ibhuku rine zvidzidzo zvakawanda zvandinogona kutaura, asi handichadi kuenderera mberi nokuzvitaura nekuda kwekuti takatobuda mukare, taakuda kutanga zvitsva. Chidzidzo chanhasi chinobva mumavambo etsamba yaJohani yekutanga. Vamwe vadzidzisi vanodudzira Bhaibheri nhasi uno vanotaura vachitiwo vanotora tsamba yaJohani sebhuku rekupedzisira muBhaibheri. Tsamba dzaJohani yekutanga neyechipiri ndidzo tsamba idzo Johani akapedzisira kunyora. Tsamba nhatu dzokupedzisira dzaakanyora ndidzo dzinotorwa sematsamba chete. Imwe yacho yaakatanga kunyora haina kumbonyorwa setsamba, haina kwaziso uye haina kupedzisa sekwetsamba semaonero anoitwa dzimwe tsamba. Chinhu ichi ndinoda chaizvo kuti chibatisiswe chaizvo apo tinopinda mutsamba dzaJohani. Bhuku raJona rakanyorwa sebhuku remharidzo. Unoti uchiverenga unonyatsoona kuti munyori akanyora achida kutidzidzisa zvimwe zvinhu. Paunoverenga tsamba yaJohani unoona kuti munyori ainyora samufundisi chaiye ane hanya nevanhu vaanotungamirira. Chinhu chikuru chinokosha chaizvo kuti mufundisi ave nehanya nevanhu vaanotungamirira. Johani akava semufundisi pachechi yaive paEfeso, iyo yainge yatangwa namupostori Pauro. Handizive nhasi uno kuti vanhu vangani chaizvo vangada kuti chechi yaanenge akatanga itungamirirwe nomumwe munhu. Hakuna vafundisi vakawanda vane mwoyo iwoyo nhasi uno. Kana varipo, chokwadi vashoma chaizvo. Mumwe nomumwe anenge achitya kutorerwa vanhu, mumwe anenge achiti vandaparidzira ini vanhu vangu. Chinhu chiri kuitika muchechi nhasi ufunge kuti vanhu vari kubatirira vanhu sezvinonzi vanhu vavo chaivo vavakasika. Asi chinhu ichi hachina kumbonaka kuna Mwari. Neni ndinovenga chinhu ichi muushumiri. Dai Mwari akatibatsira tikava nemwoyo waiva muna mupostori Pauro nevamwe vaapostori vaishanda pamwe chete. Ndiko kutenda kwechechi yose nhasi uno kuti murume uyu anonzi Johani ndiye akanyora evhangeri yaJohani kekutanga, ndokubva anyora tsamba yekutanga neyechipiri, ndokunyora bhuku razvakazarurwa pakupedzisira. Handizive hangu kuti iwe unotenda zvipi zvacho, asi ini ndiko kutendawo kwangu. Nekufamba kwenguva vanhu vazhinji vakazova nepfungwa yokuti Johani akanyora tsamba yake yekutanga pakupedzisira, kana kuti seyekupedzisira mushure meusungwa pachitsuwa chePatmos. Uye chiitiko chacho chinonzi chakaitika mugore raAD 100. Johani akafa paEfeso ndokuvigwapo. Ndinoda kutaura kuti chinhu ichi ndiko kutenda kwechechi kubva kare iko kuti Johani akatanga kunyora evhangeri kekutanga ndokuzonyora tsamba ndokuzopedzisira nokunyorawo bhuku razvakazarurwa rinova bhuku rokupedzisira muBhaibheri uye riri bhuku rechiprofita. Zvisinei hazvo, nokufamba kwenguva zvikuru sei mumakore ana atiri kurarama nhasi uno uye tichidzoka shure zvishoma, vanhu vakatanga kutenda kuti aiva Johani akazopedzisira nokunyora tsamba dzake. Vanoti ivo tsamba ndidzo dzakava zvinyorwa zvokupedzisira. Apa vanenge vachitaura kuti mushure mokusungwa pachitsuwa chePatmos, apo paakanga achipuwa chiono naMwari pamusoro pezvaivepo nezviripo nezvichazovapo achinyora bhuku razvakazarurwa, ndipo paakazonyorawo tsamba ino. Zvino kana zvichinge zvadaro, tinobva taona tichidzoserwa kugore raAD 100. Johani akazofa paEfeso uye ndokuvigwapo. Chimwe chinhu chandinoda kuti ugorangarira ndechekuti icho ndakambotaura ndichiti ini iro Bhaibheri pakunyorwa kwaro chaiko harina kunge rakanyorwa richirongwa nenzira iya yatingati isu pachirungu chronological order, kana kuti zvichitevedzana nenguva yakaitika zvinhu, kureva kuti harina kunge richiiswa bhuku rimwe nerimwe zvichienderana nokuti rakatanga nderipi kuchizotevera ripi. Saka ichocho ndicho chimwe chikonzero chinopa kuti pfungwa yokuti tsamba yaJohani ndiyo yakazogumisira igogona kuwana rutsigiro. chinondifadza ndechekuti icho savamwe vanyoriwo Johani haana kunge achinyora tsamba achingonyora chete aiwa, asi kuti Johani ainyorawo aine chinangwa. Kana tikacherechedza kunyange netsamba dzaainyora kubhuku razvakazarurwa, tinoona kuti ainyora achinanga chechi yoga yoga pachechi nomwe dzepaAsia, achitaura zvaienderana nechechi yoga yoga. Tichipinda mutsamba ino, ndinoda kuti ugopinda uchiziva chinhu ichi, kuti Johani akamboshumirawo pachechi yepaEfeso kuti tigone kunzwisisa tsamba yekutanga yaJohani. Munhu anofanira kutanga anzwisisa pamusoro peguta reEfeso mukutanga kwenguva yamakore ane mazana maviri yekutanga yatingati isusu pachirungu second century. Guta racho rainge rakangoita chete seguta ratinogara kana raunoraramawo iwe nhasi uno semusha wako. Ndinotenda unobva wanyatsonzwisisa handiti kune zvinhu zvina zvaikosha chaizvo zvaiwanikwa muguta imomo, uye zvinhu zvaiwanikwa muRoma yose kana munyika yose yeRoma. Chinhu chekutanga ndechekuti manga mune kujairira kuri nyore kuchikristu. Vatende vazhinji vaivemo vaive vamwe vari vazukuru vavakristu vekutanga. Utsva nokubwinya kwechikristu changa chava chinhu chakasvibiswa. Ini ndinogara kutaura nguva zhinji kuti chikristu chaicho hachidi kuita zvokujairira. Ukaona munhu achiita chikristu chekujairira, munhu iyeye anenge ave nedambudziko muupenyu hwake. Munhu anoda kurarama chikristu chokujairira ndiye anosvibisa chikristu iyeyo, nokuti haangagone kuchibata noutsvene achichieresa, asi kuti anenge achingochitora hake zinyekenyeke, chinova chinhu chakaipa chaizvo. Unombozviziva here, hama yangu, kuti chinhu chose chaunobata usingachieresi asi uchiita zvokuchijairira, chinhu ichocho chiri nyore nyore chaizvo kuti ugochisvibisa. Asi chinhu chose chaunoeresa chinoramba chakachena, nokuti hauchibati nokujairira. Ufunge munhu anogona kusvibisa chinhu chakachena, chikristu chakachena chaizvo, asi munhu anogona kuchisvibisa chikasviba chaizvo. Unaku neutsva hwechikristu hwakabva hwapera basa pachechi yaive paEfeso rikamira zvisina kunaka. Mudikani, chaive chinhu chakanaka sei munhu kuva mukristu pamazuva ayo Pauro aiparidza uye achikunda Diana weEfeso? Ndingati ndicho chaive chinhu chekutanga pamusoro peguta reEfeso. Ndinoda kuti titarise chinhu ichi chechipiri. Unhu hwapamusoro noupenyu hwechikristu hwaipa kuti vakristu vave vanhu vakasiyana. Zvinovana navazukuru vavakristu vakare vanga vasingade mutsauko iwoyo. Handifungi kuti chinhu chavaimbokoshesawo havo. Ndinoda kuwedzerazve pamusoro pevazukuru vavatende. Ini ndinoona kuti ava ndo vakafanana nevana vavatungamiriri kana kuti vazukuru vavatungamiri. Ini chimwe chinhu chandakaona ndechekuti icho madzisekuru namadzimbuya kana kuti vabereki zvichida vanenge vachida Mwari chose vachirevesa chaizvo pamanamatiro avo, asi ava vanenge vasina hanya nazvo. Mwari zvinenge zvisimo zvachose, chijairira chete ndicho chinenge chichitonga. Mumwe munhu akazotaura achitiye, zvinonetsa chaizvo kuera munhu kana kuti kunyatsonzwisisa chikristu chevana vakakurira muimba yavanamati, nokuti humwe upenyu hwavo chinenge chisiri chikristu chaicho aiwa, asi kuti vanenge vachingoitawo chete zvinhu muchijairira, sezvo ndizvo zvavanenge vakura vachiona zvichiitwa, ndokungopindawo nechijairira. Mumwe akazotaura achitiye, ini ndinotenda chete kuti zvizukuru zvangu zvave kunamata mazviro kwazvo kana vachinge vazozvigamuchirira Jesu saishe vega pachavo, uye vakazogona kurarama zvakanaka chero apo vanenge vave vega. Aitaura mashoko aya achiziva chinhu ichi kuti pane dambudziko rinowanikwa muvana vanenge vakurira muimba inonamatwa. Ndinotenda kuti chechi yepaEfeso navatendi ava vaisanganawo nazvo. Vatendi pachavo vaidanwa kuti vatsvene, chinhu chechitatu chandinoda kuti nditaure ndechekuti kutambudzika changa chisiri chinhu chatingatore semuvengi wechikristu. Dambudziko rechechi yepaefeso ranga siri rematambudziko aibva kunze, asi anga ari matambudziko notumwewo tumwewo twaibuda muchechi mavo pachavo. Ishe Jesu pachavo vakayambira pamusoro pechinhu ichi. Ndinotenda chero nanhasi tinoona chinhu chakaita sechichi muchechi. Asi vanhu pachedu dzimwe nguva tinotambudzana nekurwadzisana tega pachedu muchechi. Chikristu changa chisiri mudambudziko rekuparadzwa, aiwa, asi kuti changa chiri mudambudziko rokushandurwa. Ndinoda kuti tiende pachinhu chechina. Chinhu chechina ndechekuti zvinamato chaizvo zvaive muvengi wechikristu. Chero nanhasi chinhu chatinoona chichiitika muchechi yanhasi, chinamato ndicho chimwe chinhu chiri kurwisana nechechi zvikuru. Tichipinda mutsamba dzaJohani uye tichitanga netsamba yake yekutanga, ndinotenda tichatarisa zvimwe zvinhu pamusoro pezvinhu zvatiri kutaura kubva muzvinhu zvina zvatanga tinazvo. Chimwe chinhu chaisangana nechikristu ndicho chekuti chikristu chaitarisana chose nedambudziko nokuda kusandurwa uye chichida kuisirwa tumwe tunhu. Ufunge chikristu hachisi chinhu chinoda kusanganiswa nechimwe chinhu kuti chinake. Chinhu chinongoda chete kuraramwa sezvachiri nguva dzose. Ndingati ndizvo zvimwe zvezvinhu munhu zvaangada kutanga anzwisisa asati apinda mutsamba yaJohani yekutanga. Ndichapfuurira mberi namavambo etsamba yekutanga yaJohani muchidzidzo chinotevera, uye ndimo matichatarisa mamiriro nezviri mutsamba yaJohani yekutanga. Shoko randinoda kusiyira nderekuti usava chikamu mukutambudzwa kwechechi. Mwari vakukomborere.